manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 19, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvine chibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vanoti Zimbabwe iri kutsvaga mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo igokwanisawo kukwereta zvakare.
Chinhu chingoona zvinhu zvakangosungwa zviri kungopotserwa imomo, mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvine zvakachingopotserwa imomo, zvimwe zvinenge zvemarucho zvine zvichingopotserwa imomo.
Vamwe vagari venharaunda yedora Pindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland votyira kutapurira zvirwere kubva mukushandisa kwavari kuita mvura isina kuchena yemurwizisa kubva. Vamwe vatsigiri vemutambo webasketball munyika votevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa kuEgypt pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vanoti Zimbabwe inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo. Vachipindura mubvunzo pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau padandemutande reZoom, vaNcube vari muno muWashington DC kumusangano weIMF unoitwa pagore vati vanotarisirwa kuti vachavabatsira kuunganidza mari iyi kuitira kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti zvavo zvese kuti vazokwanisa kukwereta zvakare. Vati Zimbabwe ine chikwereti cheWorld Bank chemari yekuAmerica inoita $1.5 billion. African Development Bank inotiwo zvikwereti zveZimbabwe zvose zvasanganiswa zvinosvika ku$17.5 billion. Nekuda kwezvikwereti zvairi kutadza kubhadhara kuWorld Bank neAfrican Development Bank nemamwe masangano anokweretesa mari, Zimbabwe inonzi haisi kukwanisa kuwana masangano anoda kuipa rubatsiro rwemari pari zvino, izvo zvave kuita kuti irarame nemitero yayakadzika inonzi nevakawanda yawandisa uye yakakwira. VaNcube vati gore rino vanotarisira kuunganidza $250 million kubva kumitero mitsva yakasiyana-siyana yakadzikwa nehurumende. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga vayambira vari kuchinja mari pamisika mitema vachiti vachavatorera matanho akaomarara anokodzera kutorerwa vari kuchenesa mari dzakasviba kana kuti vari kuita money laundering. Izvi zviri kuuya panguva iyo mari itsva yeZig iri kunzi iri kuramba ichishaya simba pamusika mutema. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Inyaya yakanaka, and kubvira pamavambo ezvavari kutiwo maIMF staff monitored programs, chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvine chibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari inokwanisa $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti zvavo ku IMF no ku World Bank no kuna Africa Development Bank no kumwe kwese uko. Saka zvavari kutaura izvi ndio chinangwa chava ndio munamato wavo wokuti zvirongwa izvozvo zvizobudisa mari inokwanisa kuti vagozokwanisa kubhadhara zvikwere izvozvo. Danho rokutanga ratoti raitwa ike zvino riri kuonekwa ndiyo mari itsva yeZimbabwe yeZimbabwe Gold Ziggy nokuti tinozivaisi kuti muzvinyorwa zveIMF nana World Bank pa kuongorora ufumi hweZimbabwe nokudzidzisa nyaya dzokufambisa ufumi hwavo vaigara vachingonyora kuti nyika ngaive nemari yayo kuti izokwanisa kunge ichireiza mari inosvika kuma $2 billion yokuzobhadhara zvikwereti izvozvo.
Izvo zvinoshanda here Professor Masocha zviri kuda kuitwa nenyika izvi kuti inotsvaga chikwereti chekubhadhara chimwe chikwereti kuti ikwanise kukwereta?
Kukwereta kuti ubhadhare chikwereti andivoni zvibuda. Handivoni pane ungada kukweretesa munhu une chikwereti kuti ubhadhara chikwereti, nokuti zvinotoratidza kuti hausi munhu unokwanisa kubhadhara zvikwereti zvako. Ndo pane nyaya ipapapo kuti Zimbabwe ikwanise kuti achiti kweretesa imari sokuona kwamuri kuita zvirongwa zvedu zveupfumi kuti zvichazobudirira mberi uko. Handivoni Zimbabwe ichibudirira ipapo, nokuti zvirongwa zvacho zveZimbabwe zvokuti ufumi huvandudzwe zvinosanganisira iyo mari tsva iyo iyi zvinovhiringwa mukati umo nezvimwe zvakawanda wanda zviri on the ground zvakaita sokushayikwa kwamagetsi.
Zvii zvingaitwa nehurumende kuti ikwanise kubuda mumatope mairumu kunze kwekumirira zvikwereti?
Hurumende ine zvakawanda zvainofanira kunge ichiita. Chimwe chihombe hombe chinogara chitaurwa navanhu vakawanda nenivo ndichitaura ndicho chokuti magetsi ngaange achiwanikwa munyika, nokuti pasina magetsi hapana ufumi hwatiri kufambisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica zvichitevera kurwiswa kweIran neIsrael nhasi mambakwedza inguva dzaikoko, gurukotaro zvokutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa kuti America haina chekuita nekurwisa uku. Israel yarwisa Iran nendege dzisina vatyairi dzerudzi rwemadrone ikarova nzvimbo shomanana muguta reIsfahan muIran. VaBlinken vati America nemadzisawira ayo enyika dziri mugungano reG7 vakazvipira kudzikisa kusawirirana kuri mudunhu reMiddle East. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ikasabata zvakanaka nyaya yekusagadzikana kwedunhu iri, zviri kuitika izvi zvinogona kuvakanganisa musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino muno muAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Kurwisa kwakaita Iran neIsrael ichishandisa chombo chemisail kunogona kukonzera yatingati escalation, kana kuti kuramba nyika mbiri idzi dzaakuzotatsurana, nekuti Israel iri kuti iyo iri kudzorera kurwiswawo kwayakaitwa neIran. Asi tingatisakanganwei kuti Israel ndo yakatanga kurwisa muzinda weIran kuSiria ikauraya mauto makuru eIran anga ari kumuzinda iwoyo pakafa vanhu 13. Saka Iran ndo yanga iri kutodzorera. Zvisinei, maonero edu nyaya inogona kuramutasa ikazokonzera a wider regional war.
America iri kubata kurwisana pakati peIsrael neHamas zvakanaka here?
America haisi kubata nyaya yeIsrael zvakanaka zvachose, nekuti America haingakwanisi kuita mutonga gava maenzanise uku iriyo iri kupesvedzera pamwe chete nekupa zvombo nemari kuIsrael. Tinoona sekuti vaBiden vaakurasikirwa nemukana wavainawo wokuti vadzore hurumende yeIsraeri kuti isakonzeresa hondo yakakura nekuti pari zvino tiri kuona kuti Israeri iri kurwisana neHamas, iri kurwisana neHezbollah iye zvine zviyade naIran.
Nyaya iyi haichavhiringi vaBiden musarudzo dziri kuuya idzere.
Nyaya yehondo yekuIran neIsraeri ichavhiringidza vaBiden zvikuru pasarudzo nekuti chimwe chatichaona chicharamba chiitika ndechekuti kukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari kucharamba kuchikwira chaizvo nekuda kwehondo iyoyi. Izvi zvichakonzera kuti maAmericans vanzwe kurwadziwa nekufamba kwedzimotikari nemabhizinesi nekuti kana mafuta ekufambisa dzimotikari achinge achiramba achikwira zvichakonzera kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirawo. Izvi zvicharwadza homwe dzemaAmericans zvichakonzera kuti vaBiden vazorasikirwa nevamwe vanhu vanga vachifanira kunge vachivavhotera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vaVolker Turk neZuro vakati vari kushushikana zvikuru nedanho reDemocratic Republic of Congo rekudzosa mutongo werufu. VaTurk vakataura nevatori venhau kumucheto kwerwendo rwavo rwemazuva mana kuDRC uko vakasangana nemutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi. Vakuru vakuru muPakistan vati zvizvarwa zvishanu zvekuJapan zvapona rufu neburi retsono nhasi zvichitevera kurwiswa kwemotokari yazvo nemunhu anga akapakata zvombo, ukuwo mapurisa achipfuura mumwe anga aine puti aperekedza munhu anga akazviteya nemabhambu uyu. Pakistan iri kunetsekana nekurwisa kuri kuitika munyika iyi nevari kupfurikidza mwero, izvo zviri kuoneka kuti zvakwidza nyaya dzekusagadzikana. Uku kurwisana uku kuri kusanganawo kurwiswa kwezvizvarwa zvechina zviri kushanda munyika iyi. Vamwe vagari venharaunda yeDorapindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland vanoti vari kugara vakangobatira ura mumaoko avo vachityira kutapurira zvirwere zvemanyoka nezvimwe zvinokonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena yemurwizisa kubva iyo vanoti yakasviba zvakanyanya nekuda kwetsvina yevanhu inopfachukira imomo nguva zhinji. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Rwizisa kubva runoyerera ruchidarika nemumisha inogara veruzhinji yemuguta reMutare inosanganisira Sakubva, Chikanga, Destiny, Hobhouse nedangamvura, umo mune pombi dzinofambisa tsvina dzinogara dzichifachuka tsvina zhinji ichiguma yayerera ichipinda murwizi urwu. Kutsemuka nekupfachuka kwepombi dzetsvina yemuzvimbuzi uku kunonzi kunonyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemvura mudzimba kwenguva yakareba. Izvo zvinonzi zvinozokonzera kuti pombi dziremerwe panozouya mvura inofambisa tsvina iyi. Varegisi Dembaremba mumwe wevagari venharaunda yeDorapindo uye mhuri yavo ichishandisa mvura yemunasa kubva.
Zvinoafekta kubva ipo kwese kuno even rwizi rwekuzasi rwusave rwacho ndomunozoswedera Sakubva vana WhatsApp. Zvese pollution yese inenge ichidzika uko, saka zvinozoafekta vese kukonsuma mvura vari kuzasi uko. Zvinoafekta mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvimwe zvinenge zvemaruchozi zvakawanda, munhu wozongopinda moto dai akuenda.
Vapita Matimba mugari wenharaunda yeDora. VaMatimba vaudza Studio 7 kuti kune vamwe vanotoraura hove murwizi urwu vachitengesera vagari vachinyeba kuti vanenge vadzibata mudhamu Osborne riri kuchamhembe kweguta.
Muna Sakubva River muzvechova pollution imwe yakanyanya ende zvirwere tosangana zvakasiyana especially dzemudumbu nekudii, nekuti dumping area yaivaswa zvinhu zvakawandisa apa hove dzemuti kupota kuti chinzidya dziuya dzichitengeswa ndodamuzi atosangana nazvo dai zvozvagadzirisa.
Valukumandava Mukungatu mumwewo wemhuri dzinogara mumakombe kombe erwizisa kubva
pari zvinezvi mvura yasa kubva iyi kazhinji kacho zvisati shandisiba because imvura inobva kuma inonga ine maoil plus ine masuwa dzisi mvura inoshandisa mvura ine maballs takachererwa nehurumende ari muno ari tichiri naro zvokuti tine ball one imwe yachisati yapera kudini kugadzirwa
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapasimonya kureba vezimbabwe lawyers for human rights vanoti hazvina kunaka kuti vanosvibisa mvura varegerwe vakadaro
pollution yamurutara rinoitika musakubva refai kune mutemo kantonoti anopoluta ndiye anobhadhara the polluter pays principle ndo inofanira kuteedzerwa neemai nebasa rekuenforce maenvironmental issues
amai Alice Rutsvara vanoshanda nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reenvironmental management agency ema vachiona nezvedzidziso uye kubudiswa kwemashoko kubazi iri amai Rutsvara vanoti
bazi reenvironmental management agency riri kutarisana nekusvibiswa kwemvura yemunasa kubva refa kusvibiswa kwemvura iyi kuri kunyanya kukonzereswa nemabest suwa nemamwe makambani kunyaka miti ari kudirira mvura yakasviba munharaunda zvakadaro ema yakatora matano ekuramba ichiongorora makambani aya uye kushanda zvakare nekanzuru rekuta remutare kuvhara maleakages muguta ongororo imwe inoratidza zvakare kuti nzira dzinofamba nesuweji dzaane makore dzadharisa zvekuti hadzichakwanisi kutakura suweji yose iri kubva mudzimba nekukura kuri kuita guta redu vagari vanokurudzirwa zvakare kumhangara pose pane best suwa kukanzuro yedu
vakafanira kubata chigaro chemutauriri weguta remutare vachausisa dondo vanoti seguta vari kuedzana pose pavanogona napo kuderedza nyaya dzekusvibiswa kwenharaunda
tanga tichiedza kutsvaga mumasendas edu matinombogamuchira zvichemo zvakafanana neizvi asi hatina chichemo chatakwanisa kuwana chatakagamuchira maererano nesuwa iri kutaurwa nezvayo asi tinowanzokurudzira vavakidzani vedu vari munzvimbo dzakatikomberedza maresidensi edu mastakeholders edu akasiyana siyana kuti kana vachinge vasangana nenyaya dzakadai idzi vanoripota kumaofices edu ari munzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti vanogona kushandisa platform yedu yesit of mutare WhatsApp inova iyo 0775792461 kuti tikwanise kubatsirana kugadzirisa matambudziko akafanana neiwaya.
Dambudziko rekusvibiswa kwenzizi rinonzi nevakawanda harizi kudora pindo chete asi kuti nzizi dzinodarika nemumaguta akawanda emunyika dziri kusvibiswa zvakanyanya nevagari makambani pamwe nemakanzuru izvo zvinosiyira dambudziko rezveutano kune vagere kuzasi kwenzizi idzi vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanomirira vagari vanoti kudzamara mapazi ehurumende atora matanho akakodzera ekuona mafambisirwo ari kuitwa mabasa nemakanzuru uye nevemakambani pakuderedza kusvibiswa kwemvura nenharaunda vagari vakawanda munyika kusanganisira vekudora pindo vacharamba vakatarisana nedambudziko rekushandisa mvura yakasviba ndakamirira studio 7 kudora pindo mutare west ndini Sydney Size
Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Komakadiko vanamukoma Jonga vana Blessing Zulu apo vanamukoma Tanonoka Wande pastudio 7. Ndokumbira kuti mundibvunzirewo mukuru wekanzuro yeHarara vanonzi vanawo mukuru wekanzuro yeHarara. Chavanongogona kukanzuro yavo chanongogona kukanya zvinhu zvevanhu. Chamusingaoni chii kuti muzimbabwe hamuna mabuilding manyowani. Chii chamusingaoni. Chamunongogona kutsvanyira vanhu vanenge vachitsvaga mari. Munodiko imwe wekanzuro yeHarare. Kanzuro yekuita sei yamungogona kupfusira vanhu. Hamuna chimwe chamunokwanisa kuita sekanzuro. Pana kana chimwe hwani chamunokwanisa kuita sekanzuro. Kusara kwekungopfusira vanhu zvinhu zvavo. Ah, munonyadzisa imwe vanhu kuZimbabwe. Nema president avo enyu avo. Kuna president wakada sei vari kuZimbabwe. Hakuna president wakadaro mani.
Paunongoona kuti nyika yedu yatorwa nematsotsi ndipo kuti tinonzi tikanzi mari yakunzi Zigion, Bond, Bera. chino ne chino wana na Malawi wane demre renzomba andifunguti wanote exporta wangorine matambara hao kubira independence wakato tanga kutore independence tisa tisu saka chetino mboti tiliku pembere la makore 45 kuzitonga kuzitonga chi atina zote hakuna kwa tulugenda kurima chayu kwa tulugenda nika eno chango sara yae makomba makomba chete paasea pali angowe makomba ufumi ujienda kuma China ma Russians nema Belarusians nye hama zenyo asicha ndado kuyambira endecho kuti ndio zvaiita mobutu muzairo hama dzake hadzisi kuenjoya dzangowe ma refugees dzakapararira nyika pasinyoresi
nini ndaida kunzwisisa kuti why ZANU-PF iyo iri kubvuma kuti iyo iriyo iri kukambena but now kana chamisa kuda kukambena unonzi kwaanga akakambena hakuna post onzi haabvumidzwi kuita makambena ende vari kuzvivanza kuti mavhoti ariko asi taakutoziva kuti mavhoti ariko tangomirira zuva chete zuva ndirini ngavasapatisa vanhu ma
pastudio 7 vajongaka ndemire muri sei nyaya yezigiri ratakaburitsirwa nehurumende iyi asi mari inoshanda iyi ndakanyatsozviona kuti haichashanda zigari shandiri mufundi yavasiyavo $ riripo vasiyana nemari yavo yavakagadzira because mari iyi haichashandi ukaisa data iro rinopera zuva iroro saka zvaratidza kuti vakundikana vakuru ava ngavasiyane nazvo izvi ngavasiyane nazvo ngavambosiyiwo usati mboshanda munyika pamwe zvinhu zvingachinja nekuti nezigiri nhamo chete chete
itwa libatengezi ndiri pano zvangu pasouth africa pajuns apo ndanga ndichida kutaura nenhau yezigiri ratiri kunzwa riri kuti riri kufamba sei riri kufamba sei dai vatizamirawo kuti vatibudisirewo mari ine uremu huri nani sofa tikatotarisa kwaratangira zvaro kwacho kuti padhora reamerica tinobudisa mazigi 13 ratotangire kure chaiko chaiko ngavazamewo kutigadzirira mari iri nani
tinotenda vateereri idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo mutungamiri wesangano rebasketball union of zimbabwe vajoe mujuru vanoti vatsigiri vazhinji vemutambo uyu vari kutevera zviri kuitika kumakwikwi eafrica basketball league ayo ari kutambwa mutonamendi inonzi nayo kuegypt pari zvino vamujuru vanoti mutambo webasketball uri kutarisirwa kukura munyika uye pachange paine makwikwi makuru ekutsvaga nyanzvi dzemutambo uyu munyika achaitwa mwedzi unouya ngatinzwei hurukuro yavaita namavelas muhlanganya uye westudio 7
It's unfortunate kuti Zimbabwe isusu tinedu takakwalifaya kuti itambe mukwikwi aya haina kuzokwanisa kusvika kuegypt but zvosara nenhau yekuti for the first time since competition yebasketball africa league yakatanga competition yegore rineri ndo pakakwanisa kuti tinedu kuzimbabwe iende the service takwanisa kuenda up to the round of 16 chinakabva vatambowa achiva tinedu jbc yekuharare ndiyo yakahwina mafinals edu emuzimbabwe kuti iyo ndiyo machampion machampion edu ava vakwanisa kuenda kukwana ndokwekuine maqualifiers ezone 6 kana nditi zone 6 ndikutaura manyika dzemusouthern africa vana angola mozambique zambia south africa zimbabwe susu namibia lesoto swaziland so on vari muregion yanamalawi disipo yakaenda ikoko yakanohwi yakakwanisa kwalifa kuenda kuti the next round ingiri round of 16 ndiwo kwayakaenda kusouth africa tamboa nematimu ikoko dzekunana burundi dzekunana cameroon andthen so on kupretoria unfortunately jbc kupretoria haina kwanisa kunobudirira asi competition icommission yatiri kusupporta yatiri kumhanya nayo
pane makwikwi amunawo here amuri kugadzirira pari zvino
nyika ndichokudza excitement iriko kuzimbabwe iko zvinoiri because maqualifier edu atinoti manational championship ari kwanisa tune kugweru ndiyo kuchasangana machampion emuzimbabwe kwanobva kwamutara anobva kugweru anobva kumasvingo and so on tichange tine mateam 10 evarume ne8 emadzimai vachikombira kuti vane champion emuzimbabwe champion iyeyo ndiye achaenda anorepresenta zimbabwe at the next edition yebasketball africa league saka ndepatakasiyira JBC tirikutarisira kuti next edition chena another step forward.
Iwo mutambo we basketball wakamira sei munyika pari zvino uye zveshuviro yenyu ndeyei?
Basketball e-sport yamira kuti irikukura kuti Zimbabwe inchete ndivata kuti irikukura kudarika vamwe ma sports efforts Zimbabwe irikukura kuti ine strong presence kana chitora kuma primary schools Zimbabwe. Tine another very strong presence kana chitora ma secondary schools in Zimbabwe, including ma private schools as well as kuma rural schools basketball iriko. Chikuwana support yakanyanyisa kubva kuma stakeholders FM basketball irikukura. Ku club level I should think in terms of numbers basketball inogonange iri number 2, number 3 kudarikidza kwefootball kana kuti athletics in terms of numbers basketball irikukura.
Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura naMavelas Mushanganya weStudio 7 vari parunhare muBulawayo. Muchirongwa chenyu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi weR&B anosanganisa zvekuimba kwake nebasa rake rokurwira kodzero dzevanhu kunyanya kodzero dzemadzimai Rakel Kwainona remagitara achinzi Reki. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zvininga weStudio 7.
Why aren't you close to me? Come sit here comfortably. I know that's what you want for me. You know, you tell the guys, I'm 10 years. I'm going to take it out. My guitar, the chimba, music and dance for the television. Saratanga car, the chili, Lucusa.
Sakalapiri, like Chi, Muchi, Lago, now to Scana, we have to it as a man's who just.
American wearing the support, I see Bobong, Joe, a computer, Nambusiko next to Tambira, Nukti, writing, Jupana, Tanga, and the Chikoro, Magandi, Ukatanga, it has 100 degrees. Then ozoita kuzve music is and ndokuenda kuita madzidzo yangu pavakazoona song yangu ya kuplay pa radio ndopavakazotanga kuzotora serious.
I thought I saw you pass me, but I don't think that you noticed that I got a thing for you. Maybe it's just in my head, you hit me with a bounce back.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindustry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo semaartists sevanhukadzi akawanda ende akasiyana-siyana. Mamwe achona ndiwa sexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndeenyaya yemari. Dzimwe nguva vamwe vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asi nhangu handina kumbopera ndadaa ndakakumirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhaya iyo kumashow, vanoda kukuteererai, vanokuwana ikupi?
Ndinowanikwawo pasocial media, ndinonge ndichinziwo Reich REICHH pamasocial media platforms ose. PaYouTube ndakanziwo Reich ZW REICHH.
Mune mashoko munoda kupawo vanhu kutsigira here?
Mashoko andinongoda kupa kuna vanhu vanonditsigira ndeyekuti varambe vachingondisapota nokuti semuimba achiri kungotangawo kudai ende asina vanhu vanomumiririra kunge mamaneja kana kusainiwa nerecord label. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozvipushira music ndoga.
Was a Friday, nasi Friday kudai, so chitipai nechete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo.
Kaka, ndakabudisa kasongo kangu kanonzi Usharamba Uchipisa. Nenguva ino yemacopyright haisi song yao, luteni song yangu. Song iyi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanoda kuitawo zvekuimba. Ndiyo yandinoda kuti tinzwe muzuva rapfuura.
Your purity is power. What you need it, it will.
mukambo ucharamba uchipisa kubva kuna Rachel Painona remagitara achinzi Rick uyo manzwa achita hurukuro ari Maryland muno muAmerica naibvanzitininga westudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya asi mukasakanganwa chirongwa chedu chelive talk nhasi apo tiri kutaura nezvekodzero dzevanhu mukushandiswa kwemadande mutanda akasiyana-siyana kana kuti social media anokoneka nemufaro ndini wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwena ntungamiri Nkomo.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mtshwaka zomuhle kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kumabasa 2024 igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ezizobilizweni lesikwereti akula mnotho yavuka ngoba akula mntu ezasimusebenzisana nelizweni lesikwereti njalo ayisoze kube nemali abangayithola ngathi ngamanye amaloni phezu kwesikwereti.
Umphathi ntambo wezemali uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo anduvana lenelise ukukweleta enye njalo imali yokuvuselela umnotho.
Ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kwezibotshwa ngumongameli Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo zokuzithuthukisa ukuze zincediseke zingaphuma ejele. Ele Israeli lihlasele ele Iran izolo liphindisela ukuhlaselwa kwalo ileli lizwe ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo kumabhanga amakhulu afana leWorld Bank, iAfrican Development Bank kanye leEuropean Investment Bank. Umthuli Ncube uthi ukubhadala izikwelete lezi kuzabangela ukuthi uhulumende enelise ukuboleka enye njalo imali azayisebenzisa kunhlelo zokuthuthukisa umnotho wona oqhubeka usadalala. Uthi uNcube wethule amazwi lanamuhla enkundleni zokuxhumana e-Zoom esemhlanganweni we-International Monetary Fund khonapha eMelika. Uthe njalo uhulumende uphakathi kokukhulumisana lamazwe ambalwa anothileyo ukuze ephathise ngalimali i-sponsorship ngesiNgisi. Ibhanga le-African Development Bank lithi izikwelete zeZimbabwe nxa zihlanganiswa zonke eziphandle lezaphakathi kwelizwe zifika kumabhiliyoni phosa ngamashumi amabili, 17.5 billion US dollars. Sixoxe lencwadi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Okokuqala sike sivumelane ukuthi ezilonge ilizwe lilezikwereti akula mnotho yavuka ngoba akula mntu ezasimusebenzisana nelizwe lilezikwereti njalo ayisoze kube nemali abangayithola ngathi ngamanye amaloni phezu kwezikwereti. So ukudinga le 2 billion yokubhadala kuyindlela yokuzama ukuthi bebe umuntu kumbe futhi lilizwe likwanisa ukukwereta ungawunanzelela ukuthi ngendlela ye-economics ngokwayo into ezinjengeze-infrastructure development nxa-infrastructure sigala imigwaqo sigala izibhedlela konke lokhu kwi-economics vele kwakhiwa ngemali yokuboleka imali yokuboleka ibolekwa ngenzuzo ethi ngama-interest acheaper kodwa nxa lezikweredi uyi-debt risk njengezimbabwe awuzitholi okugcina kusebenza uhulumende njengezimbabwe ezakhela imigwaqo ngentengo ephezulu kakhulu okunye okwenzakala njalo kungaba njalo ukuthi kume nxa sidinga imali agcina esethethwa amazimbabweni kakhulu okudlulisileyo so ngezinye indlela iprocess le abayiqalisayo kumba abafuna ukuyenza into eqakathekileyo njalo mqoti kodwa umbuzo omkhulu yukuthi iyavela ngapha e-2 billion njalo bathi bafuna ukubambisana ukuthi baphiwe leyo 2 billion into ezoseseyisize njalo ayichazi ngoba unganzelela esikhathini esizelileyo ngokulokubambisa ama-minerals abanye bathi bayakwila umogeja ama-minerals i-mineral wokelizwe so siyafuna ukuzwa ukuthi kathesi bathi bamogejani njalo bakwenza kanjani
nxa ekhuluma nge-sponsorship kungaba lilizwe kumbe ibhanga elikweledisa izimbabwe kumbe ikubambisa inotho yezimbabwe leyo okhuluma ngayo efana lokwenjiwayo
i-sponsorship kunqabile kuyabonelisa njengokuthi amanye amazwe ezikwezikweredi zawo ithink ungananzelela ngeviki eliphelile i-china isulile ezinye ezikwezikweredi zezimbabwe engazibhadalanga ithi amabhetothi yosithi ku-right now kungesiwo so mamuthi lekhaya le-sponsorship elikhayela ama-friendly amazwe anjengawona la ukuthi anceda njani kodwa kukhona futhi njalo ukuthi uzathola amabhanga anjengaafrica development bank ze abakwazi ukuthi kuvuka kwezimbabwe kulosido esinjani ku-development ye-afrika njalo kwi-economy ye-afrika abangathi unxabe lakho bethe hayi mana sekuningi zezimbabwe sizabonana phambi so uyalikhangelela abantu abanjalo abalozwelo singasincedisa njani kodwa vele ungakunanzelela lezo sponsorship akula sponsorship akulathiwa emhlabeni othiwa yi-premani iyabelwa ngama-conditions kodwa nxa kula sponsorship ama-conditions angahleno in terms of interest and ama-conditions
sibona uhulumende njalo uthi imali le entsha izigi iya iqina emkambo kahulumende emkambo wamabhanga wemali kodwa emkambo wensita sizwa kuthiwa iyawohloka kuhamba njani khonapho
formal market enkambo kahulumende izabe lokuqina ngoba kudetermine ngama-market forces bengakhonti yandlela abakwenza ngayo kathe sebabhanga bathengisaaithengisa kuvukele kule-rete evela ekuthengisaneni lokuthengisa kungaba lobobelo kodwa kungaze kunanzeleli ngemanje ukuthi emkambeni emnyama kuhamba laba aba-desperate nalezi imali ezijima phandle ezingekho phakathi kwe-bank and kungawunanzelela imali eyintaleyo kathesi somali yethu singathi kusecirete kukhulu ayisothi ivesecirete ngabove 10% imali intezo circulation so most of the money at the moment iyave looking for a current
umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxelaye ekobulawayo
The Voice of America
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kweziboshwa ngomongameli Emmerson Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo ezizaziphathisa iziboshwa lezi ukuthi zenelise ukuziphilisa zingaphuma ejele. Bathi ngaphandle kwenhlelo ezinje kuza kuba lula ukuthi izibotshwa lezi zidale amanye njalo amacala alakho ukuzibuyisela ejele. Izibotshwa ezedlula inkulungwane ezine zixolelwe ngomnankagwa kuyona le iviki ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse. Uhlelo lolu luphathisa abesifazana asebeluphele abatsha labagulayo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ekubandla leFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo ukuthi abantu abaxolelwe nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala kuyinto eyabe iqondile ukuthi umuntu ngakhitshwe ngoba akekho umuntu okufuneka phela ahlale kuyikuthi ngumuntu ovalelwe kodwa kuba labanye ababe kusuke kwaba yizikliwi ezokuthi liyabe libabona ukuthi bayingozi emphakathini labo yibo engxenye abantu abangakhala ngabo, but bakhona abantu ababoshwa ngokunye okunye ngama crimes of omission, ukuthi umuntu bekumele enze lokhana wangakwenzi into ezifana lalezo.
Ngomumo wenotho lokuswelakala kwemisebenzi, abaphumeleyo laba amathuba abo aminjani?
Kulaba abasejele laba ama conditions abaphila kumuma abaphila kuwo, ubenza inhliziyo zabo zibe lukhuni vele nje nxa ukhangela, okwenza kube yingozi ukuthi loba sebebuyile umntwana uyazithola engasela into angayenza, acine ebona ukuthi ngcono enze futhi ukuganga khona lokho acine sebuyele. So kuyabe kufuna ukuthi vele ijele phela ibonisa i-society ephandle. Kuyabe uma i-society ephandle ingabunjwanga kahle, kungela zinto ezisiza kahle ezisiza abantu, kunzima ukuthi bese sithola umuntu osejele esefundiswe kahle kusehlile kufundiswa umuntu ke ophandle nga. So kugcina kungasizi okwinto kwakhona nje kusiba isizingi lezane sokuthi uyabuya aphinda abuyele abuya aphinda abuyele ngendlela efana nale.
Libona sengathi ikuyini okufanele kwenziwa ukuze imuli ziphathise ukuthi zamukele abantu abayabe sebevele ejele labo baphathise ukuthi beqhubekele phambili ngempilo?
Kufuneka ke kulungise indaba ye-stigmatization. Lokho kuyikuthi umuntu uhle abekwe abhalwe ngependa ethile afakwe ipende ebomvu. Kumele ukuthi khona kuyana yikho esikuchoyo ukuthi uhulumende kuyayo metha abantu bafundise ukuthi kunje abantu laba bengakaphumi, kuyabe kumethe ube lama workshop atrainer abantu even lama communities ukuthi umuntu lwana obuyileyo nxa wenza imistake uyareforma umuntu, njengoba bekubiza bathi correctional services, ukuthi umuntu lwana hayi uyatshintsha uyaguquka ungumuntu wenzile iphutha. Ungakhangela abantu abaningi even bona laba abantu abakuhulumende ngabantu ababeyiziboshwa vele. Kumele kulungiswe khona kuyani ukuze uzulu akwemukele, ngoba nxa kuthiwa uvela ejele kule gama okuzwa umuntu ebizwa sokuthiwa hayi uncube i-ex-convict, uncube owayeboshwe ejele iminyaka engu-20 lana bezindaba, uthole selikubeka ngendlela enjengayona leyo.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uhlaziya ezombusazwe futhi ukubandla le-Freedom Alliance. Ubexoxa lo Tabo kaNcube wo Studio 7 ekwele South Africa. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks namuhla bethule inguquko kumthetho wokulondolozwa kwemvelo elakho ukuqondisa ukuphathwa komonakalo odalwa zinyamazana zendle ebantwini. Lo monakalo ugoqela ukubulawa kumbe ukulinyazwa kwabantu zinyamazana esikhathini esinengi kubangwa amadlelo kumbe amanzi. UNokuthaba Dlamini uyalandisa.
Umthetho weParks and Wildlife Management Bill uzapasiswa ngemva kokuphanyekwa kuZulu, qede uyehlaziywa edale lePhalamende anduba uMongameli Emmerson Mnangagwa awusayine bese uyaqala ukusebenza. AbeZimparks bathi bakubona kufanele ukuba uguqulwele umthetho ngoba wabunjwa ngabamhlophe phambilini kukazibuse lapho wawungakhangeleli ukuvikelwa komuntu nxa kuqothaniswa lezinyamazana zendle kanye lamalungelo akhe, ngokuthi kwengezelelwe isitsha sesikhwama sokuphathisa abathintekayo ese-Wildlife Conflict Relief Fund. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Farai Magu wenhlanganiso ye-Center for Natural Resources Governance, wathi bawamukelwa kodwa kufuze ukhangele njalo ekukhokheleni izakhamizi ezibhidlizelwa izilimo labadlelwa izifuyo.
What is missing here is also need to compensate families when they lose crops.
Okusilelayo kiwo yikukhokhelwa kwabantu sebebhidlizelwa izilimo zinyamazana zendle lezi. Ngaphandle kwalokho thina siyawamukela.
Unkosikazi Siphiwe Sibanda weWange njalo engusabhuku weVulindlela uthi umthetho lokufuze uqakathekise ukuphathiswa kwedlelweyo loba ukuthinteka ekuhlaselweni zindlovu lezilwane ezibabulalela inkomo.
Siyalima inyamazana zilandele zidle ziqede, inkomo zifuye zilandele impisi labo zane zidle ziqede bhataskopahleti.
Umnumzana Philani Ngwenya wesiqintini senduna uMvuthu uthi isikhwama se-Human Wildlife Conflict Relief fund bekufuze siqalele phansi ekukhokheleni asebefelwe abalinyaziweyo kanye labadlelweyo.
Akangadlelwa inkomo ezingafika 4-5 lezo nkomo kade ezingicabanga ukuthi alibana sezinamba ekuphezulu. Kodwa ngokubalelwa kwangkhona ngasokubalelwa laba abaphezulu abayibo abakhulunyelwa kathesi ukuthi bazakhangelelwa thina esisemuva sikhangelelwa njani.
Ukhansela weWange Rural District Council uMnumzana Given Mkhonto kaChaka Moyo uthi umthetho lo utshaya indiva ngokuyikho okumqoka kudaba lokufuthelana phakathi kwabantu lezendle.
Kula bantu abangene ebuntandaneni abangene buya ngezitsha abantu abadlela izinkomo badlela emasimini uthini ngabo laba abadlulwe kibo.
Isikhulume lesohlangothi lwezimpacts uMnumzana Tinashe Farao ucele ukuphiwa isikhatshana sokuhluzisisa limbono kanye lomthetho lo anduba aphendule lomsakazo kodwa uthi ukufuthelana lokhu akuyinganeno.
Safelwa ngabantu abangu 50 ngomnyaka ophelileyo okwabanganeno nxa siqathanisa loka 2022 okwafa abangu 68.
Iningi lithi kufuze kuqale ukuqhutshwa uphenyo lokuxoxisana kwabathinteka ekufuthelaneni phakathi kwezinyamazana zendlela abantu. Kukhulunywa lokuthi imali yokubahlawula izavela kubani njalo iyisilinganiso esingakanani qede ubusupasiswa. Ingcwethi zokulondolozwa kwezemvelo zithi ukufuthela naphakathi kwabantu lezinyamazana zendle kubangelwa ukusweleka kwamanzi ezihonqweni kanye lamadlelo okwenza inyamazana lezi zifohlele ebantwini. Zithi njalo lodudubo lwengeze ukungabiyelwa kwezihonqo ngesikhathi inani lenyamazana lezi lalo lisiya liqonga. Umthetho lo uzabuya njalo ukukhangele lokhu kanye lokuthi izakhamizi zingaphiwa lungelo bani kwezokuzingela okubhadalwayo ama hunting quota. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kweziphathelane leMelika ele Israel lihlosele ele Iran izolo ebusuku kulandela ukufunga kwalo ukuthi belizaphindisela ukuhlaselwa kwalo yi-Iran ngomvulo. Kodwa ele Iran lithi izikhali zohlobo lwama-drones azidalanga monakalo ngoba zihle zadutshulwa ngamabutho alo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe uMnumzana Anthony Blinken uphange wethu la umbiko othi ele Melika lamazwe alobudlelwano lalo kawazange aphatheke kusehlakalo lesi kodwa wengezelele wathi ele Melika lizaqhubeka livikela ele Israel. Ele Iran lithi kalisoze liphindisele kuhlaselweni kwalo izolo kodwa ukufuthelana kuyaqhubeka phakathi kwamazwe omabili. Ukuhloziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe uMnumzana Denmoyo.
Kulamanye ama Arab nations angavumelani la iIran abafana labo Saudi Arabia lamanye ama Arab nations awo United Emirates labo banibani singabona le MPCC ba i wild scale i bigger scale wider scale war engagcinisi idonsela amazwe amaningi kiyo. I think right now abaningi njengoba sizile uBiden esho bazo advise uNetanyahu ukuthi hayi ungangeni ungaphindiseli wena ngoba yokuqaleni ngowaqalayo ngokubhomba ilokhu nje i-embassy eDamascus.
Indlela ephathwe ngayo lolu daba ikakhulu ngumongameli Joe Biden ubona kuyindlela eqotho na.
UMnumzana Joe Biden umongameli wala America, I think yena usebenzise engingathi yi-relationship evele ikhona phakathi kwe-United States le-Israel ekuthi i-United States izohlala vele injani isupporta i-Israel mawukuthi ihlaselwe. Kodwa simbona engathi usediviator from leyo agreement ebikhona for iminyaka yonke ngoba simuzwile uJoe Biden criticize uNetanyahu emtshela ukuthi hayi cha siyakuzwa lokho okutsho ukuthi iHamas yiyo yaqalayo ngoku-attack i-Israel kodwa sokwanele mayuyo sokumele kube le ceasefire likhulumisane kutholakale i-way out whether it's a two-state solution eyiyona I think uBiden ayisupportayo ukuthi i-Palestine ithole i-independence yayo ibe free from i-Israel. So yes kwabanye indlela uBiden ayihandle ngayo lolu daba babona kuyiyo indlela enqotho whereas abanye bathi hayi cha abe ungamelanga ukusupportane leIsrael uvumele ukuthi abantu abaningi bangaka babulawe ePalestine. So uJoe Biden ukhangelane lokhetho ngoNovember and sibonile kuma primary kuma states afana la Michigan la Minnesota kusiba le protest vote against Biden for ukusupporta kwakhe Israel and kungamluzisa ama votes ngoba ama swing states lawo lapha wina khona by ama small margins versus ama Republicans. So angeke afise ukuthi ama voters lawa waluze. So ule choice yokuthi a change completely a reverse decision yokusupport Israel kodwa la khona leyo decision layo izobuya lokunye lakho from amanye ama-Americans that support Israel.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe njalo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ele Russia selizame okulithumelane 14 ukugugula indlela inhlanganiso ye United Nations ebona ngayo udaba lwempi ephakathi kwelizwe leli lele Ukraine. Ele Russia lifuna ukuthi ele Ukraine likhangeleke njengelizwe elaqala impi ephakathi kwamazwe lawo mabili. Lifuna njalo ukuba ele Ukraine lingatholi usekelo lwamanye amazwe lokuthi lingabi lelungelo lokuzivikela njengelizwe elincane. Ele Russia lifuna ukuba abantu balibone njengelizwe elizama ukuzivikela njalo lokuvikela izizalwane zalo. Ele Melika lithi kumele kubekwe sobala konke lokho okwenzakalayo. Lithi ele Russia elikhokhelwa ngumnumzana Vladimir Putin kayisilo elihlaselwa ngele Ukraine. Lithi abantu bayakuzwa konke lokho okukhulunywa ngele Russia kodwa kumele kukhangelwe ngazo zonke indlela. Umnumzana John Kelly ophethe uhlangothi lwezombusazwe kunhlanganiso ye United Nations emele ele Melika uthi kutshwaqisa umzimba okwenziwa ngele Russia elihlasela ele Ukraine indlela zonke lihlasela ilizwe elililunga lenhlanganiso United Nations. Ele Russia liqhubekela phambili lilwisana lele Ukraine lifuna ukuhluthana uhlabathi wakulelo lizwe. Ilizwe leli lithola usekelo kwamanye amazwe avinjwa ukuba anike amanye izikhali ngesikhathi likhala ngokwenziwa ngele Ukraine. Ukeli uthi ele Russia latenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele DPRK okwephula izinqumo zohlangothi lwe-United Nations Security Council. Ele Russia selisebenzise amabhomba la afika amajumi amane kusukela ngompalakazi ngomnyaka ophelileyo. Uthi ele Russia selithenge inhlamvu lokunye kwele DPRK ezilesilinganiso samatani afika inkulungwane ezilijumi lane 11,000. Lokhu kwephula imithetho yenhlanganiso ye-United Nations ehambelana lokuthengiswa kwezikhali. Ukeli uthi ele Russia liqhubekela phambili lidlelana lebutho lakwele-Iran lapho lithola khona indizamtshina ezithola amabhomba abulala abantu abaningi kwele-Ukraine njalo abhidliza izakhiwo ezijiyeneyo. Uthi ele Melika lihlutshwa yimbiko ethi ele Russia lifuna ukuthenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele Iran. Uthi amazwe wonke achothoza ukwenziwa ngele Russia elihlasela ngamandla ele Ukraine. Ukeli uthi ele Melika lizaqhubekela phambili lisekela ele Ukraine elidinga izikhali zokuzivikela. Uthi ele Russia kumele lisuse ibutho lalo kwele Ukraine ngoba liphula imithetho yokudlelana kwamanye amazwe.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm seven to forget.
Uhlelo was a Friday liviki silomculi werumba uCharles Motekwe imbizi ehamba leqembu lakhe leshisawu Super Sounds. Lisizwa itabuka ebhinga kodwa ihlabela ikwele South Africa. Lapha iphethe idlalatelayo elitsha.
Yes, Balibonani balandeli abahle ekhaya sikhuma ebhinga esigabeni sethisayo. Okwamanje silahla ama-album ayi-2 siqale nje ukurekoda 2020 album bethu omama banamhlanje. 2022 sarekoda le editha kule mina Thula ngolimi lwesithonga.
Bonana kancane sami akunya plasti lema jabule mina Thula jabulela
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ngasithola kunamba ezithi zona +10 7 64 355 9573. Nxa ufuna ukuthi umthole kule zaseZimbabwe asixhumane ku +10 6 3 7 1 7 8 2 4 0 8 5.
Abalandeli ubatshiyela waphamasi
besela lisapote ngendlela eyiyo kumafacebook ungadinga uyasithola nakuma-WhatsApp njalo futhi okunye ngakuwukuthi ukhona umuntu ongaba lesifiso sokusiponsa thina engasisiponsa futhi ngoba asilayo isiponsa siyamdinga.
Chaya mfana ngu-Charles Mutekwe imbize hamba leqembu lakhe letshisayo Super Sounds. Nabafana bebhinga behlabela ke kamnandi lapho bathi jakulemela Thula okukusindayo kwethule. Hayi liqhubeke lisenza kanjalo umsebenzi muhle majaha akithe. Likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esikhangela khona ukwethulwa ezinkundleni zokuxhumana kwemifanekiso yabantu benqono lapho sebexabana labake bathandana labo. Hayike kwanele mthwaka zomuhle njengokutsho kwami lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo, Nkololo Gwana wa Matukanduna, Muyizele Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.